FC Platinum, nasi yapabasa murairi dzimutsa Henrik Piet de Jong, oyo aive ku Islanders mwaka wapera. Lizwe Sweshe, oyo aive akafano bata basa iri mushure mekusiya basa kwa Norman Mbapeza, adzokera pabasa rake rekare rekuve mutevedzeri wemurairidzi FC Platinum, echipa zvekare basa kuna Tembo Chuma semurairidzi webabati vepagede. Pamusoro pevarairidzi vachava, Platinum yacho yaraura zvekare Nomo Chinyerere kubva kuhange na Ralph Kaundera kubva kutriangle, vakanangana nekusimbisa chikwata chavo chemakundano maviri eCAF Champions League ne eCASO Laga Premier Soccer League. Asi Chicken Inn ne FC Platinum adzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa, sezvo Triangle yapinda mumba meyada Dr. Ralph Matema pamusoro pa James Mukombwe, uyo vatenga ku FC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa, uyo varaura kuhange iyo iri kuenda ku Division 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJoe Ngodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aibhutamira Maurias kubva kuyadha na Tatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Quad Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema, uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.